Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndisitsi hei no misoro yena udzedu zanasi chishanu chikumi 13, 2017. Kanzuru yeHarare yodzima mvura ichiti iri kugadzirisa michina inochenesa mvura izvo zvasiya vagari vemuguta iri vasina mufaro. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano nevechidiki mubato ravo kumasvingo. Vashandi vekumabhanga voronga kuratidzira vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vashandi vekuEcobank nebhanga iri. Vamiriri vevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanodyidzana nebato reMDCT inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai apo vanoparura chirongwa chinonzi mudzidzi vhota chinokurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa kubuda pachena kwakaitwa nezuro navamukosana moyo vachiti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya uye bato ravo harisi kupinda mubatanidzwa wemapato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA shonanasi tichange tiri kutarisa zviri kubuda kuSouth Africa kumakwikwi ECOSAFA Castle Cup uko Warriors ari kutarisirwa kukweshana neSeychelles. Musakanganwa kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.